Lo Gorusik ataura Studio 7 kuti ari kutora nguva ino gongora vatambi vari mhiri kwemakungwa sezvo vatambi vari South Africa vave nenguva yakati rebei vasati vapinda munhandare.
We called mostly our players from Europe because in South Africa last more than 3 weeks no league, no trainings, no competition and plus another week or two. That means
handisi kutora vatambi vari kutamba muSouth Africa nekuti vave nenguva refu vasingapindi munhandare uyezve vakawanda wacho ndave kuziva matambiro avo saka ndave kutarisa vatambi vari kubva mhiri kwemakungwa.
Lugorusik ari kutanga ongororo yevatambi vake svondo rino apo Zimbabwe ine mutambo wekwedzana masimba neMalawi uyo asheredza vatambi vemhiri kwemakungwa chete. Lugorusik ane chivimbo nevatambi vane mukurumbira vakaita saKnowledge Msona, Marvelous Nakamba, Tinoka Dewere, Makaule Bon, Masha Omnetsi, Alec Mdimu, Hadebe na Tendai Darikwang. Vamwe vatambi vari kuda kuongorora ndi Victor Kamuka uyo anotambira kuMyanmar, Adam Chiksen, Kundai Benyu na Jordan Zemura avo vanotamba kuEngland. Mubati wepagedhe Tatenda Mukuruva uyo akapedzisira kutambira maWarriors mazuva aKalisto Pasua muna 2017 ashevedzwawo zvekare kubva kuAmerica uko anotamba. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoinzi mana, mapoinzi maviri pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine point imwe chete asi Zambia haina kana point imwe chete zvayo. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.